Francisco Sanganyire and Kuratin Trust of Southern Africans. Kusungwa kwevanhu vese vane nguva yetanya yegihuri chinhu chatinofarira zvikuru, asi chatinozongoshora ndechekuti dzimwe nguva hatizooni nedzidziro yakanaka kuti munhu wache anosimba zvetu kwadera achimbo anotsika. Saka tinotarisira kuona kuti zvichafamba sei, nekuti tine nguva yakareba tichingoona hurumende ichisunga yezoregedza ichisunga yezoregedza. Saka regai tione kuti nyaya iyi inozodonhera kupi chaizvo nekufamba kwenguva.
Hurumende iri kuti iri kuita zvose kurwisana neuori, tingati here ndo michero yacho yekurwisana neuori yaakubuda?
Handingadaro, nekuti kuona kwatei zvichiita zvematongo enyika, tinoona kuti vanhu vavo vari vachikurukidzana mhatsuro dzavo kati masimba avo kunyaya dzezvepolitics. Nguva futi yapfuura iyo paitwa sarudzo dzezanupf, takaona ivo vakazembeka zembe minister of home affairs pavaikubidza saprovincial chairperson, pakanga paine matakatwana nemafactions echi ekubata iroro. Saka sekuona kwedu isusu toona kuti dzimwe nguva munhu akuratidzirwa masimba ake nekuti umwe ndicabinet minister, asi regai tione kuti nenguva iri kuuya ndekuti kuchawira tsvimbo nedoi.
Tichitarisa nyaya dzeuori munyika vachaumba, vakawanda vanoona kunga nyaya dziri kungoitwa zvekubata mumeso kana inganzi gudzira mukanwa nehurumende. Zvii zvamungakumikidza kuti dai zvaitwa kuti vanhu vanyatsogutsikana kuti pari kuitwa basa nehurumende?
Chokutanga ndechekuti nyaya dzese idzi dzeuori dzedzidzi kazhinji kazhinji kana dzichibata vakuru vakuru vehurumende kana kuti vashandi vehurumende vavo vakuru vakuru vavaya, hadzinyatsochereketi zvakanaka naka. Padzio dzoenda kumata redzimusha uku, nyaya inenge yarerutswa zvokuti inoshayiwa chimiro munhu wezvemunzinda achienda akikona kuti oregererwa. Asi apane nyaya yatiri kutaura nezvayo iyi, nekuverengwa kwatanga tichiitawo, tinoona sekunge mapurisa akanyatsoita basa nemazvo.